zvakare ndisa edheri ndisango mufounera mara rufuna radu ratuwa na bada wo yeah uso kontendera tipiki anamu achibono ngana zvino ndinanda antega na ka Facebook ndazvibona namu unfrienda apenza hazvidoburura ndazvibona namu bloka azvimbavi namwe namutongisa azvimbavi neatichani toda azvimbavi my lonely days are over azvimbavi neatichani toda
I'm tagged on my tank is on E no shanduka no maduva tini divi na duva kolo zanga no vasa timisi my grass is green but baby you are bestie azvimbavi naho no dzura ka franci achinetsanga inuko yaka the next chicken me I'll be posted out here with some real queens azvimbavi chani toda nendi chani please faninge ngani ndakushotisani yamabudzi namanara ndasanifikani nidhorani ndasadine ndanitusakani zvinovonani zvatoma ndanikonderera ndanifarera fedzi nizvidive azvimbavi azvimbavi azvimbavi
azvimbavi namwe namutongisa azvimbavi neatichani toda azvimbavi my lonely days are over azvimbavi neatichani toda muranzi wawangwino narina wana blesa anonirengera chimwe nachimwe nandongera
bonani zvino ndivofunanisa pedzi nisokombuzanga zvitori zvakare
ndanowana namumwe andichandichire ndanomana namumwe funani mutuwa
vatu vanyivonikaisa nisatecheresi nichikotongisa dzidzaka dzamumwe
azvimbavi namwe namutongisa azvimbavi.